manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 27 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yeby-election kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Asi sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kune varairidzi vakadzidziswa neZEC kuvhotesa vakadzingwa nevamwe vakuru veZEC neZuro Maneru vachinzi nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Zinara inozivisa nezvehurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatollgate kanove kepiri mwedzi uno. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kufainari ye2023 World Cup mushure mekunge yarova Zambia makwikwi egadziriro rekuenda kumakwikwi epasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Commission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yeby-election yanga ichitwa nhasi kutsvaga miriri wegokwe kabuyuni muparamende yafamba zvakanaka sezvanga zvakatarisirwa. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti vakwanisa kuvhura nenguva dzanga dzakatarisirwa vachitarisirwawo zvakare kuvhara nenguva dzakatarwa. VaMangwana vanoti zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa mangwana sezvo kuine dzimwe nzvimbo dzinogona kunonoka kufambiswa kwemagwaro ekuvhotesa nekuda kwemamiriro emigwagwa. Mugadziriro yesarudzo iyi vatsigiri veZANU PF nevatsigiri veCitizens Coalition for Change vanga vachipomerana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vakwikwidzana musarudzo iyi ndavaCosten Muguti vebato reCitizens Coalition for Change navaSpencer Chuma veZANU PF. Sarudzo iyi inoitwa kutsiva vaimbowa nhengo yeparamende vaLeonard Chikomba veZANU PF avakashaya mutsauna yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMangwana pamusoro penyaya iyi.
Sarudzo dzegokwe kabiri dzirifamba zvakanaka kutaura kudai sezvo vanhu vari mumitara vachikaka mavho dzavo tabvira mupolic station dzedu ese nasezvino kuzimakuseni tiitarisa kugara mupolic station dzedu na7 Maneru vanhu vari kuvhota environment ii yakanaka nerunyararo kuti dzedu dzirifamba zvakanaka ruzhinji tiona vanhu vakanga vauya atiatinga kupai pesendeji asi taona vanhu vazhinji vachoa tiiona mafamba zvakanaka asi zvive zvekare tine dzimwe nzvimbo dzinechokuita seklan yekune gokwe vamwe mapolic station ari munzvimbo dzinemakesa asi nikasa kuti nhasi zvizhinji zvinge zvichiitika asi mangwana ngepaunokubuda maresult edu.
Tanzwawo kuti kune vamwe vakatrenwa neZEC kuve mapolling officer vari varairidzi vazodzingwa usiku hwadarika nevamwe vakuru veZEC vachipomerwa kuve nhengo dzebato reCCC ichokwadi here ichi?
Izvozvo hatisi chokwadi isu hatina incident yaripotwa inechokwadi nezvinhu izvozvo yatingada kuzivisa varuzhinji asi hatinogozivisa ruzhinji kuti basa reZimbabwe Electoral Commission kudiplaya maofisa yainenge yatona iyo asi izvozvo kuti kudzimba kwevanhu hatina shoko rakadaro.
Tanga tichiona kuti pagadziriro yesarudzo idzi kwanga kuchimboita nyaya dzemhirizhonga iko kugokwe kabuyoni hapanawo here nyaya dzemhirizhonga pakati pemapato dzaitikawo nhasi?
Zvatataura kuti hakuna mhirizhonga yasati tanzwa kana kune zvakaitika kumatire kwetakanewa tizopiwa neZimbabwe Republic Police tigostasa tigozongorora asi isu hatina chatati tapiwa so far asi basa redu rikufambira zvakadi zvakanaka vanhu vari kukasta mafoto avo.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare kugokwe kabuyuni nestudio 7. Asi sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti chokwadi kuti kune varairidzi vakadzidziswa nezeki kuvotesa kana kuti mapolling officer vakadzingwa nevamwe vakuru vezeki nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuvenhengo dzebato rinopikisa reCCC. Tabata mutungamiri weAtuz Valbert Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Nevarairidzi vanga vakasarudzwa neZimbabwe Electoral Commission kuti varane maelections by election iri kuitwa kukabuyuno vakadzingwa vachinzi havana muripo wavachazopiwa vakadzingwa vanotaura ivo vachiti vakadzingwa nevanoitwa vamukwananze vaishanda nema ward election officers vachitenderera vachidzinga vavaiti ivo vanhu vanotsigira bato reCCC. Mukatarisa macitizens aya anove maticha haana mapositions aanohodha mupatiyo yeCCC uyezve havana kumbobvira vaikambeinera. Saka zviri kutotishamisa kuti kana mumwe murayiridzi akudzingwa basa kunzi achatenderwi kuti atorana maelections nekuti ari kunze anofungidzirwa kunzi akapiwa mukana wekuvhota anovhotera CCC. Zvoreva here kuti ya band organization nekuti mamwe maticha chero mumwoyo mavo achabvumizwe kuti atombofunga zvokuti ndikapiwa mukana wekuvhota ndingaivhote.
Masvitsa here nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission kuZEC uye kana masvitsa vari kuti nenyaya iyi?
Hongu itori kuZimbabwe Electoral Commission nekuti maofficials ari kudzinga varairidzi ava ndeveZEC. Isu chatiri kutochema nacho ndechekuti vanhu ava vanga vaine malegitimate expectations ekuti tarekrutwa tatrenwa vari kutarisira kushanda vachiwana muhoro. Raabasa reZEC kuti richipuruva maallegations avo. Dambudziko raitika ndekuti varairidzi vacho vari kutya nekuti vanenge vachitoshishidzirwa zvakare. Tirikuzama kuti tiwane vanhu vangavabatsire kuti vakwanise kuwana kadziliki vazive kuti zvakakosha kuti kana nyaya dzakadai dzaitika vaendewo kumatare vachikumbira kodzero dzavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti Atuz Valbert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Nara yazivisa nhasi nezveurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatoll gate mumadhora emunyika kutanga nemuvhuro unouya ako kanenge kave kepiri mwedzi uno. Zinara ichikwidza mutero uyu mushure mekukwidza zvakare musi wa 3 mwedzi uno. Mugwaro raburitswa nhasi, Zinara inoti mitero mitsva iyi ichange yakamira yakati motokari diki dzinenge dzotarisirwa kubhadhara chiuru nezana remadhora emunyika kubva pamadhora mazana masere. Makombi achitarisirwa kubhadhara chiuru nezana nemazana matanhatu ane makumi mashanu kubva pachiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe emadhora emunyika. Mabhazi anotakura veruzhinji anenge obhadhara madhora emunyika zviuru zviviri nemazana maviri. Marori achibhadhara zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mashanu emadhora. Magonyeti anenge obhadhara madhora zviuru zvishanu nemazana mashanu emadhora emunyika. Miripo yemadhora yekuAmerica inonzi haisi kuchinja. Mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti kukwidzwa kwemitero uku kuchaomesera vanofamba nemabhazi nedzimotokari sezvo varidzi vedzimotokari nemabhazi vachingosunda mitero iyi kune vanofamba nemabhazi. Ngatinzwei vachitaura.
Danho ratakatsingatarisire izvi zvinoita kuti isuro veruzhinji tinge tichiomerwa zvikuru nekuti chiripo ndechekuti vemabhazi nevemuchovha vanongoisa mari kuna pasenja. Zvino zvamuri kuziva kuti mari dzemuhoro idzi hadzisi kumbonyanya kukwira semakwizirwa ari kuitwa zvinhu. Kana takatarisa kukwira kwaita mutengo wematogeti
tinoona kuti aka ndenge chipiri mukati memwedzi uno waAugust kukwidzwa nezinara kwemari dzematolgate vakambokwidza musi wa 3 August. Chii chingadai chiri kuita kuti vakwidze vachimhanya kudai?
Maonero atiriita ndeyekuti vanenge vari kukwidzidza nane nemari yekunze panyaya dzereti. Ndo maonero ataita kuti vakuona kunge vasara zvikuru vada kuti mari ingoramba ichifambidzana nemari ereti inenge iripo pamutika mutema. Ndo maonero edu nokuti hatinyatsonzwisise chikonzero chaicho chaicho chiri kuita kuti vanga vachikwidza mari dzematogeti. apo vanhu tiri kutambira mari shoma uye zvakare tikuonawo mari shoma kutenderera kwemari kuchoma sikuri kana tichitarisa zviripo pamusika.
Tinoona kuti mari idzi dzakwidzwa mumari dzemadhora emunyika asi kumari yekuamerica hadzina chashanduka. Pane zvingarerukiro here mufambi?
Hapana chingarerukiro mufambi nekuti mari iyoyo inozongokwidzwawo zvakare kune mufambi.
Vanga vari mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvaramba zvakaita manyama yamire nerongo munzvimbo dzakapoteredza muzinda wegwenya renyuklia weZaporizhzhia Nuclear Power Plant muUkraine, apo vaferefeti vepasi rose vari kugadzirira kuongorora muzinda uyu panjodzi yekuparadzwa neRussia iye. Izvi zviri kuuya apo paita kurwiswa kutsva kwadziviswa nhasi munharaunda dzakakomberedza muzinda uyu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munondo, avo vari kutaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita kuedza kukurudzira vanasikana vechidiki kuti vanyorese kuvhota, uyezve kuedza kupa dzidziso yekuti vanasikana vechidiki nemadzimai vasawanikwa ivo vachishungurudzwa.
Female students neto takatanga nyaya yekukurudzira vanasikana kuti vaende kunoregister kuvhota, uyezve mazuva ano kuri kuitwa voter inspection vaende kunotarisa mazita avo kuti akanyorwa zvakanaka here muvoters roll. Tiri kuzviita under the campaign hashtag Smart Girls Vote, patiri kutifamba tichipa information tine yanonzi mameetup hubs atakaestablisha kumainstitutions vari kushanda nemastructures edu vari kufamba vachimobilizawo vasikana vakati wandei kuti vanoregista kuvhota, nekuti takaona sekuti vasikana nyaya dzekuvhota idzi vanenge vasinganyanyi kudzifarira nenyaya yekuti dzari associated nemhirishonga yakanyanya pamakiu pavanomira paya paya vanenge vachitomhirishonga. Saka nyaya yekuti vanoregista for my election next year inyaya yekuti yakanaka nenyaya yekuti iwo sem vari chikamu chemayouth anokwanisawo kuti voice ravo rinzvike rikuzoshandira zvinhu muZimbabwe.
Ko, panyaya yekushungurudzwa kwevanasikana zvii zvamuri kuita sesangano?
Isu sefemale students network trust mazuva ano takanyanya kutarisa nenyaya dzemaorientation tiri kufamba kumacollege nekumaunivhesities kuti tichisangana nevadzidzi vechisikana vari kutanga kunodzidza zvidzidzo zvavo zvepamusoro. Saka pamaorientation ipapo tiri kuvadzidza zvakanyanya maringe nekuti zvinova nefreedom vakugara vega vahausesiri nevabereki, asi pane zvipinga izvo zvakanyanya zvichawanikwa ivo vangazvigadzirira seiko kuti vachinge vasangana nematambudziko aya vanozvifambisa sei, uyezve tichivavimbisa kuti isu tiripo pakuvabatsira pamatambudziko iwayo akaita sesexual harassment, nekuti inyaya yaichekechera zvakanyanya muzvikoro zviri kukonzera kuti mastudents asakwanisi kunge achibuda pachena kutaura nhau idzi kazhinji kana vachinge vambunyikidzwa nemalecturers. Saka tiri kuvadzidzisa nekuvapa shingiso nedzidziso zhinji yekuti kana vachinge vasangana dambudziko rakadai ngavasanyarare.
Sei muri kudaro?
Nekuti zvatakawana mutsvakurudzo yedu pari zvino ndezvekuti vana ava vari kuzonoripota nyaya idzi patopera nguva zvizhinji yachinoti evidence yainenge isisipo. Unoziva kuti malecturers vedu dzimwe nguva vakachenjera vanoita kuti umboo hushaika. Saka tiri kufamba tichivadzidzisa kuti muchinge mauya kune sangano rakaita sesu efemale students network riripo kumirira kodzero dzevanasikana ivava kuzvina vachataura, nekuti vanoona kuti chero vakataura hapana zvinoitika ini hapana kugadziswa kwenyaya iyo nekuti hapana mutemo uri kusunga malecturers vanenge vapara mhosva idzodzo.
Zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei?
Vana vari kuratidza kuti chirongwa izvi vari kuzvifarira zvakanyanya. Ine muchaona tichitenderera zvakanyanya kuvaunivhesiti tinenge tichienda kuzonodzidzisa zvidzidzo izvozvo uyezve tichinyatsovapa dzidzo yakadzika yatinoti training pachirungu iya yokunyatsovapa zvombo kana kuti matools nekuti kana vachinge vasangana nedambudziko iroro vanozvifambisa sei uyezve vangabatsiri vamwe vavo sei kuti vaone kubatsira vana ava zhinji nekuti tiri kuona kuti vamwe vana vakatotadza kunyora dzinzo dzavo nenyaya yekuti maticha besides nezvesexual harassment vanenge vamuchaja mari dzekuti kuri kudiwa zvakati kuri kudiwa zvakati asi mukaona kuti vana ivava kazhinji kumaticha training institutions vana vanenge vachitobhadhara fees inenge yakanangana nemari izvozvo dzinenge dzakunzi tipei mari dzeprinting tipei mari dzekunomaka tipei mari dzemalessons zvinhu zvinenge zvakatochajwa paschool fees saka tiri kuona kuti paita huri ipapo saka tiri kufamba tichidzidzisa mastudenti kuti chieni mustudenti anenge asangana nedambudziko iroro ngaatibate nekukurumidza.
Vakuru vezvikoro vari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Tiri kufara kuti vakuru vezvikoro vakavhura maoko avo shure yekuti vari kuda kuti tibatsirane pamwe chete kupedza dambudziko iroro riri kupinda pamalecturers. Saka ndiwo nyaya yatiri kufamba nayo ende tiri kuona sekuti ari kupera gore ino tichienda kunogara December vachivhara vana ticharamba tichiotaura navo kunyange vari pazororo ipapo nekuti nemaplatform kumawhatsapp ane vachingotaura nyaya dzichingomugadziswa zvakadaro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Inini ndini Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa our lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava utolezwe Nyati vanoedza chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Vanyati nesangano ravo vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuzvipira kudzokera kumusha zvichitevera kupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Migrant Workers Association musangano wakafonwa kuna 2011 after ma xenophobic attacks akaitwa ikoko. And then takaita kuti tizame kuti tiorganize vanhu kuti vanhu vasa just gara vachifunga kuti zvinhu zviri kufamba mushe and then next thing voona kuti vari kuattackwa. So takazama kuti tiende kuvanhu tichiti ngati sanganisei my resources, not only my financial resources, but my resources ari kubva kwani. Because tiri kufunga kuti vanhu ma resources pashe zvavo. So tiri kubatsira kuti tiorganize vanhu. We have got a line that says we left Zimbabwe unorganized. We cannot afford kuti tiremain unorganized. So tinofanira kuti tiorganize vanhu tobatsirana. Ndiro basa rezvino iyo.
Saka iye zvino muri kubatsira sei vane mazepu apera kushanda?
Nyaya yemazepu mukoma yakatanga kare 2010 tatiriko 2010 vamwe vedu taitichienda tichiita mameetings neDepartment of Home Affairs. Kwaa kune mdhara anonzi Gerson Muti, unfortunate akashaya. Gerson Muti was very very receptive. Akanga achichigamuchira, achichibatsira, achimuona kuti zvinhu zviri kufamba mushe. Then from DZP to ZTP, vakaemploya mumwe project manager and hatina kugona kuti tisangane naye. So zvese zvakaitika from 2017 until 2021 tine matambudziko okusangana nevanhu vari kutungamira Home Affairs. So nyaya yekuti vanhu havasarinyuwera mapermits and all the stuff inyaya yekuti hatina kuwana mukana wekuti tiengage Home Affairs zvakanyanya. But some of these things zvakaitika because zvinhu zvakachinda muno muSouth Africa politically. Takaona kuti maelections akaitika and ANC yakatambudzika zvakanyanya. So iko zvino tiri panhaye kuti vanhu vanofanira kuti vadzokere kumusha or varenyuwe mapermits and takaona kuti only 8,000 people vakarenyuwa mapermits. So iko zvino tiri kushandisa nyaya yekuti vanhu ngavauye kuoffice kwedu toita paralegal clinic where tinotaura kuti malegal practical implications yakamirasei toita psychosocial support toita ma voluntary repatriations nenyaya yekuti tiri kuita zvema sustainable projects ekuti vanhu vakadzokera kumusha pasadzoke futi kuSouth Africa.
Maprojekti api kana zvirongwa zvipi zvamuri kuvabatsira nazvo vanenge vazvipira kuenda kumusha?
Nyaya yakanyanya mukomande yekuti tinota kuti vanhu vauye nema ideas avo, tinota kuti vanhu vaone maprojects iwavo. Vanhu vanoziva kuti isi zvichashanda, isi hazvishandi. But kune maopportunities akawanda kumusha. Tine office, takavhura office kuBrouwer. Last weekend tatiri kuBeitbridge tichisangana nevakoma vari kubva kuZimbabwe tichiita mameetings ikoko kumesina tichitaura kuti chii chichaita kuZimbabwe. Vanhu vari kutaura nyaya dzemaprojects akafanana necontract farming, vari kutaura zvefish farming, machicken farming, mapig farming, especially kufarming area. But isusu tiri kufunga kuti maprojects achabva kubando. Vanhu vanoziva kuti ichi chichashanda. Let me give you another example. There are many machines that people can buy and produce products that can end up being exported kuZimbabwe. Noti kuti vanhu vachashandisa maproducts iwayo kuZimbabwe chete, but vanogona kuva manufacture kuZimbabwe then go export.
Iye zvino mune vanhu vangani vadzokera kuZimbabwe vamabatsira?
Iko zvino mukoma tiri kubatsira vanhu special people vari destitute. Tine vanhu vanobatsira vanhu ivavo, but iko zvino because mapermits grace period hasati yaexpire. So people are just waiting for December, but because you know a lot of people are saying to us isusu tinota kudzokera kumusha.
Muri kushandawo here nemuzinda weZimbabwe ikoko embassy pane zvamuri kuita kuti vanenge vaida kudzoka kumusha vabatsirwe?
Yeah, tine vanhu vaka approach embassy. So iko zvino vari kutaura neembassy. I think vanhu vakaona kuti maregulations acharelaxwa paborder kuti vanhu vagone kuti vatore property yavo muno muSouth Africa voendesa kumusha. So vanhu vekuembassy vakati vachabatsira kuti vanhu vadzokere kumusha. Ndakanzwa kuti kuchava neconference ichapa vanhu information about kuti chii chiri kuitika kuti vanhu vatore life zvavo from South Africa vodzokera kumusha. But takanzwa kuti embassy is willing kuti ibatsire vanhu.
Manga makateerera kuna vabuto lezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kumafinal e2023 World Cup mushure mekunge charova Zambia makundano egadziriro ekuenda kumakwikwi epasi rose apera muSouth Africa nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Majems asimudza mufaro munyika mushure mekurova Zambia 59-42 nhasi masikati. Ndokuwana tikiti rekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa kuDurban, South Africa. Mukuita izvi, Zimbabwe yabatana neMalawi, South Africa neUganda pazvikwata zvina chanomirira Africa kumakundano epasi rese aya. Mutambi anotambira kuAustralia Joyce Takaidza ndiye svondo rese angatyanda zvibodzwa kubvira musi uyo Zimbabwe yakarova Botswana ndokuzokunda Namibia, Tanzania uye Zambia nhasi. Chiri kunakidza ndechekuti Malawi, South Africa, Uganda neZimbabwe ndizvo zvekare zvikwata zvaive kumakundano e2019 World Cup kuLiverpool, England, uko Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chechisere. Vatikana ava vari kutarisirwa kusvika muHarare mangwana mushure mesvondo rese vari kuSouth Africa vachikwikwidza ma-2023 World Cup qualifiers. Totarisa mitambo yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos yatadza kudimbura utungamiri hweFC Platinum iri pamusoro petafura mushure mekuita mangange 0-0 neZPC Kariba mumtambo watambirwa munyamunga stadium nasimasikati. Chikwata chine mkurumbira ichi charamba chakasiwa nemapoints matanhatu mushure mekunge FC Platinum yacho yaitawo mangange 0-0 mukushanya kwayo kuNgezi Platinum Stars. Chicken Inn iyo yangaiterawo FC Platinum neDynamos yarwawo zvekare 2-1 neBlack Rhinos iyo iri kuraridzwa na Stanford Sticks Mtizwa. Harare City yaitawo mangange 0-0 neBlawayo Chiefs izvo zvabudawo pamutambo wehwahwa neTriangle. Blawayo City yarova yadha 2-0. Mimwe mitambo yePSL iri kumangwana apo Capes United iri kutarisirwa kufamba rwendo rurefu kunosangana neHighlanders kuBaba Fields Stadium kuBlawayo. Herentals ine Tenants musi mumwe chetewo Manika Diamonds iri kusangana neCranbourne Bullets kuVengere Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvino tokupai hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mafumo pamusoro pebira riri kuitwa kuLondon mangwana.
Kuchange kusingadaidzwi anonzwa kuUnited Kingdom nemusi wesvondo apo Gwenyambira rine mukurumbira Thomas Mafumo nevamwe vakadaisa baba Chero Alex Macheso Toki Vibes nevamwewo vachange vari kuridza pamutambo uchaitirwa kuAthena Hall kuLeicester. Vari kuronga mutambo uyu vaJob Mugugu veFab Entertainment vanoti akandike kutanga Gwenyambira Thomas Mapfumo nemuimbi ane mukurumbira Alec Machesu weSungura vari kuwanikwa ivo vachiimba vari pamwe chete pamwezve newechidiki Toki Vibes vachibatana vari pachiitiko ichi. Regai tinzwe hurukuro yandaita na Thomas Mapfumo pamusoro pechiitiko ichi.
Aiwa vanofanirwa kuputaisira music ka tine music yakawanda yatinayo isati yanzwikwa nevanhu, saka zvimuwo zvatinoona kuti zvichavafadza. Tiri kuridza kuya kunonzi kuAthena kuLeicester ndokwandiri yezvinoizvi.
Pane mumhanzi mutsva here ungatarisirwe nevatsigiri venyu?
Vanoziva dzakareka dzataingovaimbira izvino tine zvimuwo zvakasiyana siyana.
Kune avo vangange vasati vatenga matikiti muri kuti chii?
Aiwa tiri kukurudzira kuti ngavauye nokuti shuwo yacho ishuwo yakakura. Kuna ana Macheso vari kuyawo kuzoridza nesu tinenge tiripo nevamwe mufana anonzi hanzi Toki Vibes kuita sei anoita zvemadhansoris. Saka vanhu vese ava maartist anenge aripo achiperforma, saka tinoona kuti ishuwo ichanakidza vanhu zvikuru.
Vazhinji vanoti Mukanya ndivo vanowanzoimba nemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Mazuvano muri kuona zvakamira sei?
Hazvina kumira zvakanaka zvinhu, hazvina kumira zvakanaka kumusha kwedu. Chitori nedzimbo dzacho dzakawanda zvinhu zviri kuitika kumusha kwedu. Hazvina kumira zvakanaka zvinhu zvedu. Nyika iyi haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kushupika ka, vanhu vari kutambudzika kumusha uku, saka tinoda kuti tione kuti dambudziko iri rinopedzwa sei. Vanhu vakashaisa musoro pamwe chete kuti vapedze dambudziko iri vacharamba vainaro dambudziko racho. Vanhu vanofanirwa kuisa musoro pamwe chete vatarise vaone vaongorori nyaya iyi. Inyaya hombe yekuti kupedza 42 years muchiita zvamuri kuita izvi muchistruggle haisi nyore, kwete haisi nyore. Saka vanhu vakasabatana, kana tichitaura kuti kubatana kwevanhu hakusi kuti hanzi ZANPF kana kuti neCCC GGI watotaura vanhu pachezvavo, tosiya zvemabati. Vanhu ngavabatane vazvisunungure. Vakasabatana havambofa vakasununguka.
Titsenhuraiwo karwiyo, vamwe vangati tete mavhi hamuna kumbotaura naMukanya.
Aiwa ndikwanisi kudaro. Vanofanira kungodizwa, vanonidzwa nevoice crack.
Tinotenda Marvelous, sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa musero yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti sarudzo by-election kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Chikwata chenhabvu chenetball chemadzimai chinobudirira kuenda kumakwikwi efinari ye2023 mushure mekurova Zambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 27 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edale lePhalamende olwenziwe namuhla vabikwa valiswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibethe sayicala lokusekela ibandla leTRIPC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo olwezinara solukhubhule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-tollgates. Kuhlandla lokuzilibazisa sileqembo lesiya phambili collection. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni edale lePhalamende olwenziwe namuhla, ama-polling officers valisiwe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibethe sayicala lokusekela ibandla leTRIPC. Umkhokheli we-Atuzi umnumzana Obed Masaraure uthi lokhu kuyabamangalisa kakhulu ngoba kayisilo qiniso ukuthi ababalisi laba ngabebandla eliphikisayo. Uthi bayamangala njalo ukuthi izeki yayivele iphelani ababalisi laba umsebenzi nxa isijika ngosuku lokhetho ibethesa icala lokusekela iTRIPC. Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kungamanga, kodwa yathuz ithi ngempela kwenzakele. UMangwana uthe njalo impumela yalolukhetho izakwaziswa kusasa. Isigaba segogo eGabuyuni sisele singelameli ePhalamende ngemva kokubhubha kwelunga leZANU-PF umnumzana Leonard Chikomba. Ngolwesine ibandla leTRIPC lithi kube lodlakela kulumango lapho abasekeli beZANU-PF abagijimise khona umholi walo umnumzana Nelson Chamisa bachaya lentathelizindaba. Kodwa iZANU-PF iyakulandula lokhu njalo ithi abeTRIPC yibo abatshaye amalunga ayo. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi ulubona njani udaba lokuxotshwa kwababalisi ekade bemele babe ngama-polling officers yiZEC.
mutaba onunge tusiyo siyazi sonke tumasokulanda ukhetho eZimbabwe kuyaqala yona inketha yechange uqala kubana abantu bekhonje ukuthi ngabaleli bandla eliphikisayo kakhulu kakhulu yathola ukuthi kuyafakwa abantu ama grip bomb ngama polling officers abantu abayebeza zakhani the whole party position but abamalisi ngenxa yokuthi ngabantu abangavuswa kahle ngabantu abangaholiswa kahle kuyahlala kudirekto ama-allegations bagcine sibona ikanti ba-innocent akwethusi lokho vele ngenhlalo yeZimbabwe.
IZimbabwe Electoral Commission yona iyakulandula ukuthi kulento enje enzakeleyo kodwa iathuzi layo ngakolunye uhlangothi iqina ngokuthi kwenzakele impela abaxotshiwe abavalisi kungaba kusenzakalani lapho.
Elizweni lethu ngihlala kukhonjwana ngemini ikakhulu uma sokubuya ekhethweni uzathola ukuthi vele uma bengababalisi ababe-affiliated be-athuzi uhulumeni weZimbabwe inhlanganiso ezinjengabo-athuzi ezikhuluma ngamalungelo ezisebenzi zibonakala njengabantu abaphikisayo so kuyabe kungethusi kule-element of truth.
Udaba lodlakela lona ulubona njani ngoba sike sabona uChamisa egijinyiswa egokwe lentathela izindaba zichaywa zilinyazwa kabuhlungu ingabanakanelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF lanxa nje bona beZANU-PF bekulandula lokho.
Udlakela lothetho lwezimbabwe into eyodwa njalo asiyo nto yanamhlanje sileminyaka i-42 years yethu nokuthi akunakhetho osenakelenzakakuladlakela so akumangalisi bangaphika ye kodwa vele ongakhangela ukhetho lweZimbabwe ipolitics yeZimbabwe yi-violence and kwenziwa libandla elilodwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Ugatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara solukhuphule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Limali ikhwezelwe labo ababhatala ngedola leZimbabwe kuphela. Abanezimota ezincane sebezabhatala inkulungwane elekhulu 1,100 Zimbabwean dollars. Kuthi abamakhombi babhadale inkulungwane elamakhulu ayisithupha lamashumi amahlanu 1,650 Zimbabwe dollars. Abamabhasi sebezabhadala inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amabili 2,200 Zimbabwe dollars. Kuthi abamaroli amakhulu bona sebezabhadala inkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amahlanu 5,500 dollars. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Lokhu kubangelwa interbank exchange rate kumbe singathi official exchange rate ekhweziweyo phakathi kweviki nje sizekethi idola leMelika selilivela singathi 500 iZimbabwean dollar. Singananzelela imbadalo yama-tollgate yayivele ilandela nje i-exchange rate ngokuthi kayikhweli phela imali yeMelika. Imali yeMelika i-tollgate singathi imoto ezincane balokho kuyi-$2. So nxa kuyikuthi ngemali yelizweni ke si-1,000 abakutshoyo balandela ke oku-announce ngama-authorities ukuthi ke i-official exchange rate isikhuphukile. Okungaba kuza kwenzakala ukuthi le ntengo ke yalokhu ke okuningi okubhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe kusokuyalandela ke i-exchange rate yona leyo. Sizabona ke intengo zonke nje kumbe ama-services abhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe lawo njalo sekhuphukile. Okubuhlungu yikuthi kwenzakala lokhu ama-salaries awakhuphuki. Yikho kubuhlungu kwabaningi ke abahola imali yeZimbabwe.
Yebo, uthi intengo yezinye izinto izakhwela layo. Kodwa nxa sikhangela kathesi, isakhwela yini intengo masayana njengalokho bekusenzakala kunyanga esanda kwedlula?
Kwenzakala kutshintsha, singathi angazwa ke sithi intengo kayikhuphuki ngoba phela i-exchange rate nje nxa isitshintshile. Akula kunye sokusende ngaphandle kokuba ke intengo ikhuphuke. Besingakaze sibone ukwehla, singathi ukwehla kwentengo yama-services kumbe kwama-product. Kodwa ingenye isibanga kade sikhwela ngaso izinto yiyo ebengani itshintshile. Esikhathile esidlulileyo intengo nxa kade ikhwela ngokuphuma kwelanga, ukutshona kwelanga, amalanga la adlulileyo sibone engani intengo isikhwela ngemva kwesikhathi esithize.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafuke mbula.
Kwezemaphandleni, inkomo zibikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi yamaNdebeleni lapho sokuphele khona amadlelo lamanzi. U-Albert Ncube usipha loludaba.
Izakhamizi ezixoxa le-Studio 7 zithi sezihlele evalweni ngoba zilakho ukuphelelwa izifuyo ngenxa yendlala. Amadamu amaningi abikwe sejile osekudala ukuthi inkomo zihambe imango emide zidinga amanzi. Amadlelo lawo asetshabalele. Isakhamuzi samadobo umnumzana Lavumo Ncube uthi isimo sesisibi kakhulu.
Inyaka kubi phandle, kuyaphela inkomo, kuphela isifuyo zonke, kuphele labantu. Indlala ihlasele kakhulu ebantwini. Okubuhlungu nje ukuthi akukho noma nedona yodwa le encedisa umphakathi. Amanzi emadamu akula, konke nje kubi. Asila lesikhangelayo ukuthi yasiphoselele nje lokugodwa nje lo nyaka silebhat.
Ukhansela kwa-10 eShape eGwanda South, umnumzana Amon Clinic ngathi uthi inkomo sezicuba esigabeni sakhe.
Sile problem emangalisayo, kudliwa ingqeqe zomlomo. Lo nyaka asila majodo, asila lutho totally. Amanzi lawo awasekho, amabhoze gone dry, amadamu angikhulumi. Khuluma nje ngiyabona inkomo 102 esezisile edamu ezicubileyo.
Unathi engeze wathi ngaphandle kwezifuyo uzulu layo ubhekana nendlala embi ngoba lungekho uncedo alutholayo uhulumende.
Abantu futhi basebejwayele ukuba bayaholelwa njengenkukhu. Manje lo nyaka angazi ukuthi kuhamba njani, kuzohamba njani njengoba lo hulumende ukhanya ngani kuyamsinda, ukhanya ngani kuyamsinda ukuthi anika abantu ukudla ngawo.
Amazwi kanathi agcizelelwe isakhamuzi esilikwe eGwanda North, unkosikazi Phathiswe Nkala, yena othi bazabulawa indlala lonyaka xa bengasatholanga usizo oluphuthumayo.
Abantu abaloko kudla le mpuphu iyadura, igokokosi lithenga nge-R120 iphinde uyeligayisa nge-R40. Sangokuthi sesisuke sikhangelele ukuthi ngabe uhlelo lukahulumente lolwaloko sisondezela impuphu eduze liyani engathi iyathengeka, ngabe luyaphenduka, ngabe kungcono ngoba lolo social welfare vela sisakwazi ukuthi salucinanini. Sesowusithi inkomo zona ekudleni bekusesengcono, kodwa amanzi inkomo sezikhelelelwa sibila kuselamanzi umselatsha kudala siyakhelelela amanzi.
Umqondiso gatho lubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emaNdebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa utshele iStudio 7 ukuthi kakatholi imbiko mayelana ngokucuba kwezifuyo. Umnumzana Mkhonjulelo Ndlovu ogatsha lwezokulima eMathebeleni South ukhuthaza abafuyi ukuthi beqalise ukuthengela iinkomo zabo ukudla ukuze zingabulawa yindlala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga tsahale zansi Albert Ncube. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami usithandekile mhlanga namhla sixoxa lo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kawad 16 ebulilimo ekubandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 3 ngonyanga ezayo.
Ngihlala khonapha kuwad 16 endatha kweni kulele khona ngingaphansi ebandla le triple C lapho engcintisa ngikhona ngikhangelele ama villages angusikisi akugcela imbuyu imkwenda indaza tombolefu imakhwa kanye lenyanga ukuze ngincintise khonapho ewardini yakithi ngifisile kakhulu ukuphakamisa isigaba sakithi ngiloke ngisebenza ngingaphansi kwegatshale special welfare usithi ukhankaso wami uyaqhubeka nje kakuhle kakhula lutho olunzima lanxa kulezinhlamba laphana lalaphana uyabonisa ukuthi ngiyisihlahla esilokudla umsebenzi uyaqhubeka namaposters silawo akula lutho oluluhlupho
njengowesifazana osakhulayo kuyini ohlangana lakho emkhankasweni wakho kulula yini abantu sebesamukela ukuthi hayi lo wesifazana uyakhokhela abakubandlululi
njengowesifazana osakhulayo akula lutho olingitshengisa ukuthi abantu bayangibandlulula ukuthi ngikhokhele ngingowesifazana.
Kahle kahle kuyini okusilela kakhulu ewadini yakho ofuna ukukwenzela abantu kumbe ukuthi kuhlafunwe ecouncil?
Izinto engizikhangeleleyo manje kuwadi yethu yiclinic idombolefu yeyodwa engela clinic manje ebulilini silohlupho lenethwork sisemuva kakhulu sisebenzisa amagagasi aseBotswana sibuye sibe lohlupho lezinyamazana zeganga siyalima kakhulu kodwa kasivuni siqedelwa zinyamazana zeganga sibe sifisile ukuthi iCamp5 ibone ukuthi siphilisana njani manje lalezi nyamazana ikanti lekuthengisweni kwendlovu sithole ukuthuthukiswa njengesigaba silohlupho njalo lwamanzi kwamanye amavillages ethu awala migodi ikanti le migodi ezinye izinsimbi sezibolile umgwaqo wakithi lawo silohlupho lwawo ngamagodigodi ngiyafisa ukuthi ngabe uyalungisiswa.
Amathuba akho okunqoba kulolu khetho uwabona enjani? Sesibona ukuthi uncintisana lamanye amabandla ehlukeneyo abantu beza ngobuningi emhlanganweni oyiqhubayo.
Amathuba okuthi nginqobe ngiwabona ephezulu kakhulu indawana zonke esengikhankase kizo nginanzelela ukuthi abazali bayangithakazelela okungitshengisela ukuthi kungenzeka ngiwine lanxa sibaningi kumuli bazwazi ndokumbila kuti mundihale ndili mwana wenyu nezi 3 za September kudzina ndino mumilamo kansili muntuthu wakankwedu kuti tikudze ntuthu wakankwedu ndili mwana wenyu ndokumbula kuti amandihala nehuva lakafanila togala pasi tikabonesana kuti tingailimidza chini wadi yedu kudze tiwane zvishe dzose dzekansili dzakafanila wadi ndoboka vashwa.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-CCC kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 3 ngonyanga ezayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima, ukansila wedede. sokuqala ngiyakwamukela uhlelo omnumzana.
Sarbonani Mahlabezu,
ungasitshela mnumzana ukuthi udubo esizwa kuthiwa lilalo olwesikolo luhamba njani?
Isikolo lesi sithwa yiSeroy Wellings Primary School. Sayakhwa isikhathi samakhiwa. Sasinjonge ukufundisa abantwana bamakhiwa kuphela. Le enrollment from grade 1 up to grade 4. Babezachedisa grade 5, 6 and 7 besesekoBulawayo. Uhulumende wethu wathi ngokuthatha uzibuse then wathatha isikolo leSeroy. Kathesi sile enrollment ye ECDA up to grade 7. Abantwana bonke isikolo sona lesi bayi 218. But kulezi nje ezokufundela ezingu-4 kuphela ngesiNgisi 4 classrooms. Abantwana abaningi bayafundela phandle kuhlanganisa yona ECD yangkhona bayafundela phandle. Ama grade 5 afundela phandle. Abantwana abaningi bafundela phandle. Isikhathi sezulu kuyabe sokunzima.
Manje ubusithi kwenziweni?
Kade kuyisicelo esigabeni lesi esewange district ukuthi ukuthi bencedise isikolo leSeroy. At least kuyafunakala about 2x3 classroom blocks ukwenzela ukuthi abantwana beyenelisiwe ukuthola indawo izindlu zokufundela ezikwanileyo. Lokhu ngiyakucela ama-stakeholders wonke akuwange district ahlanganisa bowange colliery amaChina agcwele ekugebheni amalahla laphana ewange. Labanye bonke bangakwanisa ukuthi besincedise bomakhomo bonke laba. Siyacela sibili ukuthi bephathise ngenxa yokuthi upresident uyakhuluma ukuthi akula ndawo kumbe umuntu omele ukuthi esalele emuva. Indawo le yedede especially isikolo sona leSeroy Wellings Primary School sisalele emuva kakhulu. Akusake kube lesakhiwo ever since uhulumende take over isikolo sona lesi. Siyacela sibili ukuthi besincedise le building material ezakamizi zedede zizinikele ukuprovida ilabor ukusebenza isikolo sona lesi ukuthi izindlu lezi zokufundela zibe khona. Abazali bazimisele ukuthi baza provide labor, they will do everything. Basadinga okunye okuyizinto lakho ukuthi even laba engibacela ukuthi besincedise bazathola labo okunye kuyabe sokubuthaniswe labazali. Ngiyacela kakhulu ukuthi at least wange district sifake amakhanda ndawonye sizame ukuthi siyakhele abantwana besikola izindlu zokufundela. Siyakwanisa ukuthi futhi sicele even iZimbabwe Defence Forces siyababona bayayakha kwezinye izikolo, bayayakha kwezinye indawo. Wakathesi ngiyacela nje even uminister u-Evelyn Ndlovu nxa elalele uminister we-primary and secondary education ukuthi hayi even lingaziwuyela lizabona ukuthi isikolo lesi sisemuva too behind kakhulu. Thina njengamakhanselas mina nekhansela yithi esibona izinto ziyayo ziku-ground. So sibe ilihlo singamehlo enyu. So lingazwa sesikhuluma umumuya ungarayithanga even nxa lingafika esikolo sangibona siphi isikhathi lizabona ukuthi abantwana bathwele nzima. Abantwana bathwele nzima kakhulu, akhula kuphonguba nje isikolo lebizo. Abantwana inhlanhla nje kuphela bengalunywa lezinyoka ezinye indawo lapha abafundela khona. Hayi, kuyazwisa usizi. Ngiyacela uhulumende ukuthi engenele especially ekuyakheni izindlu zokufundela. Kulaba balisi bangu-9 ababalisi bona laba baminyene lapha bahlezi khona lako akula futhi lezindlu zokugcina amatishara. So hayi, isikolo esifuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye ukuthi isikolo lesi size sibe yisikolo because okwakathesi ayisosikolo esigcweleyo. ECD up to grade 7 kukule 4 ama-classrooms kwele ukuthi lesi size lapha edethi. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Kweze midlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqanqa iNetball seliphumelele ukuyadlala kumncintiswano weWorld Cup ngomnyaka ozayo ngemva kokunqoba eZambia nge-59-41 emdlalweni oqhutshelwe kweleSouth Africa. Impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje yona imikanje. Black Rhinos 2 Chicken in 1, Ngezi Platinum 0 FC Platinum 0, Harare City 0 Bulawayo Chiefs 0, Bulawayo City 2 Yada 0, Wawa 0 Triangle 0. Siziqhibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembo lesiyaphambili Collection liphethe amasingo alo amathathu. Iqembu elisacathulayo mpela nanku alikabi lehlalade elipheleleyo. Nangu umholi walo uDecent Isbanda.
Ekhaya mina ngisecholojo. Umusic lo werumba kahle kahle ngiqale 2020. Lakho ngokuqala ngangumuntu engithi ngifuna ukuzama mbona ukuthi kahle kahle ngiyayikhona yini lento. Ngakwalifaya yini kuyenza lento. Manje ngokuya ngabona ukuthi hayi abantu ama-comment abantu wathi hayi mfana awuzami kwi-CD elifundisike sibone ukuthi kukhona yena okubuyayo yini. So lami ngase ngiyazama ngikhona okuncane ukuthi hayi ngisondele ebantwini nami ngizame khona okukhona esakwenzayo okuncane.
Amasingo aleli qembu abalisa ethi Injabulo, Xola Moya Wami, kanye lale elisanda kuyethula ethi Umuntu Omnyama Uyinkinga.
Uzothola umuntu ekuhleka nje ukuthi uzaye utakalila.
Aba ngathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Inombolo zethu ezitholakala kizo lezi ze-South Africa zithi zona 078-2323-545. 078-2323-545. Yikho lapha esixhumana khona, esitholakala khona. Umuntu uma ngabe lakho kukhona okufunayo ekhona okuwudinga la ku-YouTube ikazeli ikhona yathi Decent Isbanda and siyaphambili Collection. Sikhona la ku-YouTube satholakala laphoya.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Abalandeli engibatshela khona ngiyabatshela ukuthi siyaphambili Collection kukhona esibhizi ngakho nje siyarekhoda manje full album elesihloko esithi Sigqila Sothando. Engicabanga ukuthi yiyo ke esizabe kumlando ebantwini ukuthi hayi isiyaphambili Collection yona ibaphathelene. Siyathebe ngithanda ukukutsho ukuthi abantu besisapoti kakhulu esakufuna kakhulu lothando lwabantu besinikeza amandla besigugquzele lapho esilahleka khona bekwazi ukusibonisa lapho esiyabe sihamba khona.
Uphuma ke enkundleni uDecent Isbanda leqembu lakhe lesiyaphambili Collection ngale. Abafana besiyaphambili Collection besabela ke kamnandi lapho besiqibela uhlelo lwethu. nanzi ebezihamba phambili. Abanye ababalise kade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo ekabuyuni yephalamende olwenziwe namuhla baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibethesa icala lokusekela ibandla le-TRIPC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo lwezinara solukhuphule impatalo yentuba zama-toll gates. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.